chekwata ichi chatarisana nedambudziko rekushandisa vatambi vanotambira zvikwata zvemunyika muno avo vave negore nemwedzi inoraudzira vasati vapinda munhandare. Vatambi vese vakashedzwa kubva kuEngland vanoti Marvelous Nakamba, Brandon Galloway, Jordan Zemura, Admiral Muswe pamwe naTendai Darikwa havasi kuuya nemhaka yemitemo yekuBritain iyo iri kurambidza vagari vemo kushanyira nyika dzinenge Zimbabwe. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge Kama Billiard adzivisa maneja wemaWarriors vaWellington Pandare kuti anonoka kunaya kubva mukukuvara kwaakaita achitambira Kaizer Chiefs. Mashoko ari kufamba anoti tinokadewere naMarshall Munetsi avo vanotamba kuFrance havasi kukwanisa kuuya zvekare kuzomirira nyika. Asi vamupandare vanoti vachashandisa vatambi vanenge varipo vachiti ivo vane chivimbo chekuti vachakunda semarongero avari kuita.
Patiri kutamba pese mutambo wese even vamwe vanodyiwa zvibotsa kukanda kwa10 vaya vanotarisira kuhwina, isi tiri kutarisira kuhwina, hapana chimwe chatiri kutarisira nekuti mugurupu redu iri unoona kuti tikawana 9 points tinokwanisa kuenda sezvo kushenda 2 teams kubva mugurupu redu.
Vatambi vemuno vakaita saKing Nadoro, Brian Banda, Tatenda Tawengwa naFarai Matare vavimbiswa kutambidzwa nguva yavo mumaWarriors. Vamwe vatambi vakaita saNokt Mtizwa, Terence Dukamanja, Ovid Karuru, Buthelezwe Nwe, Kuda Mahachi naIvans Rusike vachabva kuSouth Africa. KuZambia kuri kubvawo Tafadzwa Rusike, Tabanika Msoko, Chaube Chumba naTanaka Chinyahara. Victor Kamuka anotamba kuMalaysia pamwe naCaptain Knowledge Msona uyo anotambira AS Upen kuBelgium vari munzira kuuya. Muongorori wemutambo wenhabvu vaJairos Sendekai vanoti Zimbabwe inofanira kugadzirira mitambo iyi vachironga nevatambi vava vane chivimbo kuti vachauya.
Chiri kuitika ndechekunoti vatambi vekunze kwenyika kuEngland ukoko handiri kuona vasiri kukwanisa kuuya, asi ndiri kuona ana Musona nevamwe vedu vemuno mukaomu vanokwanisa kusumudzira mutambo wenhabvu zvobuda zvakanaka.
Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa25 kurume ichizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Pari zvino Zimbabwe ine mapoints mashanu, points imwe chete pamusoro peBotswana. Zambia ine mapoints matatu. Algeria iyo yakatobudirira kuenda kumafinari ine mapoints 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.